Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inotara mitemo inoombesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa musi uchatanga kuzvarurwa mabhodha eZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242. Nezuro vanhu gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nemumwe 11 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, zvichinzi mumwe chete akadzoka kubva kuZambia. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane gumi nevashanu 8315. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere nevana 7804. Dare remakurukota rakapasisa kuvandudzwa kwechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, izvo zvinenge zvave kuita kuti ive mhosva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvishande nenyika dzekunze dzinonzi nehurumende imhandu. Mutemo uyu uchaitawo kuti ive mhosva kuvanhu vanenge varatidzira panguva dzakanangana nemisangano mikuru kana kushanyirwa kwenyika nevekunze. Nyaya dzekuti munhu anoti atochwa kana kupambwa asi pasina umbowo dzinonzi dzinenge dzava kuitawo kuti munhu asungwe nokutongwa. Zvinonzi mutemo uripo iye zvino hauite kuti munhu asungwe nemhosva yokushoropodza nyika yake achishanda nenyika dzekunze. Izvo zvakaziviswa nechipiri manheru negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare ramakurukota. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vanopomerwavo nevamwe vanhu veZANUPF nehurumende mhosva yokukurudzira zvirango vanoshora zvaitwa nedare ramakurukota izvi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ameno ari kunzira nekupfuurira makurukota ekuZimbabwe zvisizvo, nekuti kutsvaga mitemo yekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe hakusiko kumaunza budiriro kunyika yeZimbabwe. Uyezve hachisi chokwadi kuti pane zvino kune nyika dzinganzi inyika dzemhandu kuZimbabwe pasi rose, nekuti Zimbabwe ine mizinda yevamiririri vekudyidzira neAmerica kuWashington DC nekuNew York. Zvakarewo America ine mizinda muZimbabwe muHarare, chimwe chetezvo neBritain neEuropean Union. Mutemo uyu hauna maturo, unofanira kurambwa nekuraswa, nekuti uri kutsvaga kumbunyikidza nekudzvinyirira nekubata vanhu mugomo kuti vakasununguka kutaura nhunda dzavo kuchaoza nyaya dzekunzero kwakakodzera zvese izvi hakuna nyika pasi rino inorambisa vanhu kuti vataure nhunda dzavo kana vaine nhunda vari zvizvaro.
Tiri kuonawo kuti mutemo iwoyu uri kunzi wawandudzwa uyu unenge waakuitawo kuti inenge yave mhosva kune vanenge vachitaura kuti vatotywa asi vasina umbowo kana kuti vapambwa vasina umbowo. Zvii zvamungataurawo?
Mutemo uyu uri kuedza kuvhiringidza nekutsipika kodzero dzevanhu vanoshungurudzwa kuti vataure, nekuti dambudziko harisi rekuti munhu ataura kuti ashungurudzwa kana kuti atotywa. Chiripo ndechekuti mapurisa anofanira kuti aite basa.
Imi vamavhinga muri mumwe wevanhu vanonyanyotaurwa nevanenge vachitsigira hurumende panyaya yezvirango. Vanoti vamavhinga muri mumwe wevanhu vakaenda kuAmerica kunokumbira kuti Zimbabwe iiswe pazvirango. Mutemo uyu unokusiya iwo papi?
Mutemo wavari kutaura ndezvemugosi Matsuru, hatina chatinotya semakuita ekodzero. Uyezve ini pachangu ndimire pano ndakataura kuti nyaya yekodzero vanhu vanotyora kodzero ndo vanofanira kuti vanamwe chaizvo chaizvo nepasanksheni pachavo. Tinodzokorora izvozvo, uyezve ticharamba tichipambazve kuti vese vanouraya, vanoshungurudza, vanorepa, vachifoti zvinopira zvakadaro, kwete, mhosva hairovi, vanofanira kuti varohwe neshavu inemunhu yemasanksheni. Asi masanksheni aya haasi kunyika, ari kuvanhu, ari pana dungamuka vakazvimiririra ivo pachavo. Izvozvo tinozvitsigira pari.
Vana veZimbabwe vanokwanisa here kuzopikisa mutemo iwoyu kumatare edzimhosva?
Kwazvo kwazvo ikodzero yevana vese veZimbabwe kuti varambe zvachose mitemo yekudzvanyirira kudzvanyiriri, vaedze kuonesa vakunangagwa nehurumende yavo kuti varasira gwara vakakanga vachitaura kuti isu tevanhu nezvira yawe. Asi iko zvino yavapinduca
gweta rinogwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti Zimbabwe ichazaurura mabhodha ayo musi wa1 zvita. Mabhodha aya ave kusvitsa mwedzi mipfumbamwe avharwa serimwe rematanho akatorwa nehurumende mukurwisa kupararira kwecoronavhairasi. Vachinyora paTwitter pavo, vaMnangagwa vatenda vese vakateedzera mirayiro yavo vachiti izvi zvakabatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu vazhinji. Asi mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vashora zvataurwa navaMnangagwa vachiti mabhodha ange asingafanirwi kunge akavharwa. VaJuru vati zvipangamazano zvaMnangagwa hazvisi kuvaudza chokwadi, nekuti ndizvo zvine marori anotakura zvinhu zvinopinda nekubuda munyika. VaJuru vari kukurudzira vaMnangagwa kuti vavhure mabhodha izvozvi kwete muna zvita. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Isusu seInternational Cross Border Traders Association tinoti hapana chatinofunga kunze kwekutozvishora bhozi. Hatingati isusu sevanhu vekuZimbabwe tisi tiri kutambura, taakuzama kuda kutoomesa, tichiomesa zvinhu, tichiomeserana. Kunzewo taitofanira kunge tichinokumbira nyika dzakatenderedza dzakaita seSouth Africa, Botswana, Zambia dzakagarika dziri kuita kupfakanyika nevarugare. Tarisirawo kuti nyika idzo tinofanira kunge tichitodzikumbira kuti tihurewo mabhodha. Isezvo tirisu vekukumbira, tirisu vekupambara, tirisu vekupema, tirisu vekugara takatakura tswanda tichikumbira. Zvinotochitoti isu aiwa hativhure mabhodha edu. Zvinhu zviri kushungurudza munhu wese kuti chokwadi chokwadi hurumende yedu yapindwa nei, kuti kana iri hurumende yevanhu inofanirwa kunge ichitivhurira mabhodha tiwane kutakura tswanda dzedu tiende tinokumbira kunyika dzakatitenderedza.
Asika vajuru semusingatendari nazvo ivo vachiti vanoitira zvekuchengetedza utano noupenyu hwevanhu.
Vahwandi tinoshamisika kuti utano huto huchengetedzwa sekuti nyika yakaita seSouth Africa inyika inove ine huwandu hwevanhu vakabatwa necorona kudarika nyika dzese muAfrica. Vanofanira kuseva kurarama kwevanhu nekuda nedumbu rinoda kuseva zvekare. Hatisambe tongori tiri kuseva ko namba tikudzora namba ishoma chaizvo dziri kundwa tichienzanisa nenyika dzakaita seSouth Africa dzakavhura mabhoda. Ikoromi inoda kuti ivhurwe. Zvatiri kutongoona isusu sei National Cross Border Trade Association zvavari kutyira ndezvekuti aiwa vanotenga nekutengesa vakapinda kuti vatanga kutenga nekutengesa mari yavo yenyika yeZimbabwe inotanga kutonha simba sekuti vanenge vava kutenga mari dzesimba mumisika mitema. Saka ndozvatinofungidzira ndozvirikuitika panapa. Handione paine chekuita neutano hwevanhu. Uye zvekare tinoona kuti vakuru vakuru vehurumende vari kutumira marori akawanda mumipesina umu achizadza zvinhu achienda. Zvino ndovo vachona vari kuti kana kukavhurirwa vanotenga nekutengesa vachizara mumabhazi zvoreva kuti mabhizimusi avo achafamba.
Munotii kuna vamunangagwa pamusoro penyaya iyi?
Tinoti kuna vamunangagwa kana vasiri ivo aiwa ngavasazova mapenguru yavasina kudya. Ngavatitonge nyika sekutonga kwavanota kwanohunge vachiita kwete zvekuudzirwa nevanhu vari kuita basa rekutumira marori vachinotenga nekutengesa. Ngavaite kuti macross border traders apinde mumabhazi ariende anotenga nekutengesa kunze kwenyika zvavaisiita, kwete kuti vanhu vanonzi vasapinde nemabhazi. Vari kureva kuti mabhazi omira here kumhiri kwemabhodha mamwe achitakura uko. Hazvineke sezi, ngazvichinjwe. Uye zvakare musi wa 1 December kure chaizvo tirikuda kuti vati vanhu vanotenga nekutengesa vaende kunyika dzinoita Black Friday, vaende vanohodha paBlack Friday panenge pakachipa zvinhu ndoo mukana wavo wokuti vagone kurarama pakisimusi. Saka tinoti ngavavhure mabhodha Black Friday isati yasvika vanhu mabhazi atakure vanhu. Ndokurudzira yatinopa kuna vamunangagwa.
Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuitwa kwesarudzo kuTanzania, Guinea, America nedzimwe nyika zvave kusiya Zimbabwe iri pamhene sezvo zviri kubuda pachena kuti kana pakatevedzerwa mukurudziro dzesangano reWorld Health Organization hapana kutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kunoitika. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network rinoti kufa kwemakanzura uye nhengo dzedare reparamende pamwe nekudzingwa mudare iri nemakanzuru kwevamwe muZANU-PF neMDC Alliance kunoreva kuti nyika inofanira kuita sarudzo kuti vanhu vawane vanovamiririra. Sachigwaro veZesni vaAndrew Makoni vanoti kutsika madziro kuri kuramba kuchitwa nehurumende kuti sarudzo dzisaitwe kodzosera nyika mumashure munyaya dzeutongo hwejekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati sarudzo dzimbomira kuitwa kwenguva isina kutarwa nekutyira kupararira kwechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Hongu takanzwa gurukota rezvemutemo richitaura mudare reparamende kuti maelections angachaitwa emabyelections musi wa5 December 2020 acharamba akasendekwa parutivi vachiti izvi zviri kukonzerwa neCovid-19 yakadai kutekeshera nyika dzose, uyezve pamusana pekuti pane order yainzi lockdown iri kunzi inofanira kuzopera munandira wegore rino uya.
Pane chakaipa here pane zviri kutaurwa nehurumende?
Isu hatione zvikonzero zvakapiwa nehurumende zviri zvikonzero zvine musoro. Chekutanga, iwo Minister of Justice awa, vari kutaura vari mudare reparamende. Inoaimba yekuti vari kutaura vari mukati. Inoa nzvimbo zvakare yekuti munenge mune vakawanda vokuparamende vanenge vachima MP vanenge vachiita basa ravo. Saka chokutanga tiri kuona kuti paramende yacho iri kushanda. Tochiendawo kunze, tiri kuona kuti mapato ezvematongero enyika ari kuita marali. Vamwe vari kuita maprimary elections, hapana chavari kumira kuita. Uyezve hurumende hapana chairi kuita nezvazvo vachiona izvozvo zvichiitika. Takatarisa tiri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakadzoka kumabasa. Makambani mazhinji ari kushanda, vanhu vari kuenda kumadzibasa kwavo. Totarisawo zvakare tikapinda mumasupermarket, vanhu vari kumira mumitsara mumakiu imomo vachitenga zvinhu. Takaendawo kumabhazi, vanhu vari kumira mumitsara iyoyo vachipinda mumabhazi vachienda kudzimba nokumabasa.
Izvi zvinorevese maonerenyu?
Maonero edu ndeyekuti hapana chinokwanisa kumisa sarudzo. Kana ndichikwanisa kuenda kusupermarket kunozvitengera chokudya ndichimira mukiu, ndinogona kuendawo muraini rekuvhota ndichiisa vhoti yangu.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri? Vanhu vangavhote sei?
Chinongodiwa chete kungoti titevedze zvinotaurwa nevezveutano kuti tinofanira kunge tichichengetedza mamiriro atinenge takaita social distance inotaurwa. Tinofanira kunge zvakare tichipfeka zvipfeko kumeso kwedu mamask, uyezve tinofanira kuramba chakashambidzika.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vaimbo vemutungamiri weZifa muzvare Henrietta Ruswaya vanotarisirwa mudare mangwanani anhasi apo chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso chichanzwikwa. Muzvare Ruswaya vakasungwa nemusi wemuvhuro vachiedza kubuda muZimbabwe nemakilogiramu matanhatu egoridhe vasina magwaro. Kuroneko rinoti muBulawayo chirwere cheCovid-19 chakanyanya munzvimbo dzinogara vanhu dziri kumadokere eGuta. Kunyange hazvo pakatikati peguta iri pari ipo pari kubatwa vanhu vazhinji nechirwere ichi. Newsday rinoti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemumwe akambogara mujeri vaenda kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuti bazi rezvemari ribudise mari yekuti papa kwemamwe majeri, vachiti mabatirwo ari kuitwa vasungwa mumajeri haana hunhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Maradiko vasamara vestudio kwezvii. Nateriri Studio 7. Ini ndiri mbunzo wangu wanda mbunzo na kune vanhu vezana na Munangagwa nekabhineti yake kuti pavakapinda 2017 pachikaro vakanga vasingazivi here kuti kune masanctions anonetsa muZimbabwe. Iwo masanctions avo vangochema inga pamugabe wangu ngasitombonyanyochema zvavari kuita izvi. Asa mugabe ndivo vakanga vaisirwa masanctions achona iwayo. Vamunangagwa vari vhaisi ngavarege kuti nyaudza nemasanctions. Ivo ndivo sanction hombe rezanupf nevakabhineti yavo ngavarege kuti nyaudza nemasanctions.
Makadini vashamarari veStudio 7 vatanonoka wande. Blessing Zulu vajonga kandimiri. Makadini zvenyu, hamunoti panhau dzakanaka. Tinotenda nokuti panhau dzechokwadi. Murambe makadero. Ndinoteerera manhamba evanhu vari kubatiwa nechigwere checoronavhairasi muZimbabwe. Ungati ari kuramba achiwedzera. Asi ndinodzokera shure ndichiva nomubvunzo kuna Opa Muchinguri. Ndibvunzirewo vanhu veStudio 7, Opa Muchinguri, chitanga chigwere ichi akati chigwere ichi ishamu yapiwa kunyika zokunze dzakapa masanishini kuZimbabwe ishamu zvino zvachava muZimbabwe Zimbabwe ishamu iyi yava kushanda se yava kurova vone veZimbabwe here ndibvunzireiwo kuna opa muchinguri kashiri ndiye wakataura mashoko iwawo kuti ishamu coronavirus saka shamu iyi yava kudini nhaye vaopa tipindureivo opa muchinguri please
ini chandinetsa hichino vana vezimbabwe wava munangagwa munyama here zuro ndizuro vanga vana nguwani nhasi uno vana uyu Ruata futi atanga futi ari kunoba 6 kg dzegold vedwe nyika yakagariwa dzichitumirwa kuchina nhaye tinoenda kupi imwe wakomana nevasikana vezano pf mayouth ndikuda kuti ndikuudzei chokwadi regai zvinhu zvenyu izvi chembere dziri kukushandisai tarisai muone vanga vari kuna mugabe vakatorwa muprize youth iko zvino pachabvawo munangagwa muchatorebwa futi youth idzo chembere idzi hadzitorerani taurai chokwadi murege zvamuri kuita izvi tibatane upenyu hwevanhu huende mberi mbavha dzidzingwe noti kuti mbavha inopowa responsibility hapana zvaunenge waita unourayisa vanhu nenhamo ndatenda hangu
Makadiko pa Studio 7 apo ini ndine mvunzo miri Zimbabwe Zimbabwe ne ina America nyika dzakasiyana mbiri tongoti baba epa next door ne mai epa next door na baba epa next door saka baba epa next door vakati ini handisiga kukumbidza bhara rangu handidi kudya newe iwewe zvinokurwadza papi kwaza amerika yangoti handisida kuti iwe tichipinde madhiri chese saka iwe uchichi chakurwadza kana vati handisi kuda ndinikupakurira sadza rangu ungachemeri kuti aiwa no baba epanexdo vafanira kuti ndipo bedzi sadza rangu siyana na uite ugadzire utsvage kumovha
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America ichata sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania Vanik Mada vanoti zvinoyevedza kuona kufara kuri kuitwa nevanhu pamusoro pesarudzo iyi. Vamada vanoti kutsvaka rutsigiro kuri kuitwa murunyararo pasina zvokurwisana vachiti vakamirirawo zuva rekuti sarudzo dzitorwe senhemberero muZimbabwe.
Muguta medu rePhiladelphia nekudhiraivha uchiita mabasa ndiri kuona makambeini akasimba chaizvo ndinoona kunyanya muguta guta rePhiladelphia handisati ndamboona makambeini akanyanya zvakadaro uye kukurudziro yakadaro kufanika iriko gore rino saka ndinovimba kuti basa racho riri kufamba zvakasimba chaizvo rekukurudzira vanhu kuti vaende vese kundovhota.
Ko ivo vanhu vari kuratidza kufara here vari kuratidza chido here chokuti denda vaenda kunovhota gore rino?
Vanhu vakawanda vandinotaura navo vanhu vanenge vari kutarisira zvakanyanya kuti vaende kundovhota nekuti vanenge vari kupiwa dzidziso nekuti kuvho kuvota kwavo ndiko kuti vakwanise kuchinja zvunhu zvavanoda zviitike saka vanhu vanenge vari kurealiza simba ravo kuti riri pakuvota
munoona sokuti vari kuteerera here mashoko ari kutaurwa navava vari kukwikwidza
ndinoona sekuti vanhu vari kuteerera chaizvo vanhu vakapanguva kune vari kukwikwidza vachinzwa zvavanotaura vakaita madibeti vanhu vanga vari kuteerera ende vanga vachiita madibeti acho vakanyanya kuti vakwanise kutsvaga kuti vomira nedivi ripi asi ndinovimba sekuti vanhu vava nedecision yezvinezvi izvozvo ndinozviona zvakanyanya munharaunda dzedu nevanhu vanotaura navo kuti maearly ballot mapostal ballot ari kuitwaya vanhu vakawanda vatotumidzira zvinoratidza kuti vanhu vatomira zvakanyanya kuti vange vachivhota nekunzwa nekudzidzaita kwavaita kuti maelections ayatai aitika nezuro chaiye
vanhu vanozvibatawo here pane zvokumborwisana rwisana here zviri kuitika
munharaunda medu handisati ndaona mhirizhonga inobva ipapo vanhu vakanyarara chaizvo asi ndinoona sekuti munhu paanenge ari ndopane kurwisana kwokuti ini ndichamira papi handioni mhirizhonga iri kuratidzika anyway kwakanyararwa zvakanyanya asi vanhu vari mubishi zvekuti vange vachivhota
ari kunyanya kutsigirwa navanhu muphiladelphia menyu umu ndopi pavaviri ava
kuona kwangu munharaunda yephiladelphia area ndinoona vajoe biden vachitsigirwa nevanhu vakawanda chaizvo ndinodaro kuburitsira nekufamba kumisha yakasiyana siyana misha ine mapoka kutaura malevels kana kuti maklasi ndinoona maklasi akawanda enharaunda yangu maklasi ari pakati nepakati ari pamusoro zvakanyanya ese anoonekwa nevanhu kuti maklasi ndinoona kuti vari kutaura nezvavabiden ende zvandinonyanya kuona nezvazvo ndezvekuti kune vanhu vanga vari kupato risiri ravabiden kutaura republican party vane tarisiro yekuvhotera vajoe biden vasiri mubato ravo saka izvozvo zvinondiratidza munharaunda kuti as much as iguta redu is a battleground asi vanhu vakawanda vanenge vari kudecida kuti vajoe biden vanenge mutungamiriri anokwanisa kufambisa basa ravanotarisira kuti ringe richiitwa renyika yavo
ko inini vamadamati mambo novhotawo here
ini ndichaenda kundovhota in person next week
chizvarwa chezimbabwe vanogara muguta rephiladelphia mudunhu repennsylvania vanik mada vari parunhare kuphiladelphia nestudio 7 Mazwi kambo kanobva kuna Leonard Shakata sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inotara mitemo inoomesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa musi uchatanga kuzvarurwa mabhodha ezimbabwe tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.